Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu za nasi muvuro nyamafuvu 8-2016. Vachita urapazuare magamba nasi mutunga miri wenyika va Robert Mugabe vati vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye havasi kuzorega vanhu vachibvisa hurumende yavo pachigaro vachishandisa mhirizhonga. Vesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vorega kuenda kuHeroes Acre kunocherechedza zuva remagamba. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoratidzira kuBaitbridge zvichiti hazvisi kufara nekurambidzwa kupinda nezvinhu zvinotengwa kunze kwenyika. Hurumende yoshorwa nekuda kudzivisa vanhu kuti vashandise nharembozha dzavo vachiti makambani anoita zvenharembozha adhurise mari dzemitero. Mutuwina nemukurumbira muZimbabwe, Kesi Coventry, nasi mangwanani atadza kusvika mumafinari e100 meters backstroke. Muchirongwa cheLife Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zuva remagamba kana kuti Heroes Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona.